Vashitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paHarvest House nhasi vatsvangirai vati hurumende inofanira kutaura neSouth Africa kuitira kuti ishandise mari yenyika iyi. Kunyange hazvo hurumende yakatora danho rekushandisa mari dzekunze muna 2008 dzinosanganisira marands ekuSouth Africa, mari iri kunyanyoshandiswa munyika idhora rekuAmerica.
Zvinhu zvakanonokerwa. Tingadai takatotanga kutaura neSouth Africa, takapuwa chitakaita pamwe chete neSouth Africa. Zvaingoitawo vana Botswana, zvaingoitawo vana Namibia, zvaingoitawo vanani, kuti vanotanga necurrency yerand. Because kana tichiona nyaya yehupfumi pakati penyika dziri muno muregion, dzese dzinodyidzana neSouth Africa zvakanyanya. Saka ini ndiri kuti kutoisa rand kunotova nani, nokuti hatizoshayi mari sezvimashayirwo atiri kuita izvo.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nekambani yeTradeLink Consultants vaPaul Gombingo vati kushandisa mari yekuSouth Africa zvakanyanya kunogona kuita kuti upfumi hweZimbabwe urambe huchiwira pasi.
Kushandisa mari yekuSouth Africa kunogona kuita kuti upfumi hwemuno murambe huchingowira pasi, nekuti marands anogara achingochinja-chinja achingodonha tichienzanisa nemari dzekune dzimwe nyika dzakaita semaUS dollars.
Asi vatsvangirai vanoti hazvina zvazvinobatsira kuti Zimbabwe irambe ichitungamidza dhora rekuAmerica, iyo nyika isingatengeserane zvakanyanya neAmerica.
Zimbabwe ikaenda murand, tinoita pane pari nani, nokuti tinoitisa tichasevesa maUS dollar, nokuti maUS dollar anodhura and hatina trade yakanyanya neUnited States. Saka zvinhu zvese zvatinogadzira munhu zvine zvitodhurira vanhu, kuti kana kutenga uko zvinhu zvacho hakuiti. Saka tisi turi kungozvikuvadza zvisina nebasa rese. Kuda musi kuda kuita mumbimitoka, kuda mumwe musi kuda kuzvishingisa, asi chokwadi chiripo ndechokuti tikasaenda murand tichaona nyaya yemabhondi hapana kwainosvika.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzaudza Studio 7 parunhare kuti kushandisa mari yekuSouth Africa zvakanyanya kunogona kupedza dambudziko rekushayikwa kwemari, sezvo Zimbabwe ichidzidzana zvakasimba neSouth Africa. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Mashoko avatsvangirai anotevera kuparurwa kwakaitwa mari itsva yemabond notes nemuvhuro iyo iri kurambwa nevakawanda. Zvichakadai, vatsvangirai nhasi vatambira mubato kudzoka kwavaPaul Madzore, avo vaimbove nhengo yeMDC inomirira Glenview muparamende, vaPearson Mungofa, avo vakambomirira Highfield muparamende vari mubato iri, pamwe nevaitungamirira makanzura eMDC mukanzura yeHarare vaVictor Chifodya. VaMadzore navaChifodya vangave venhengo dzeProgressive Democratic Party inotungamirirwa navatendai Biti, ukuwo vaMungofa vangava vekubato reZimbabwe People First rinotungamirirwa namai Joyce Mujuru. Vatatu ava vati vaona zvakakodzera kuti vashande pamwe chete navatsvangirai, vachiti kumapato avanga vaenda hakuna tarisiro yekuunza shanduko munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.